chinhu chinokosha chakaita sekudzora Zimbabwe dollar chinoda kuti hurumende inyatsogara pasi ichitaurirana nevakasiyana siyana vakamirirana nemapoka akasiyana siyana munyika. Saka izvi zvinokosha nokuti nyaya yemari inobata munhu wese, inobata munhu wese nokuti ndo patinochengetedza zvatinazvo, ndo yatinoshandisa kugamuchidzirana zvinhu ingati trade, medium of exchange. Ndo zvakare inotibatsira kuti tizobhadhara zvimwe zvinhu zvatinenge tisingagoni kubhadhara nhasi tozozvibhadhara nguva ichatevera inonzi standard of deferred payment. Ndo zvakare unit of account yatinoshandisa kuverengerana kuti pakuti une mari yangu yakadai kana kuti zvinhu izvi zvinokosha zvakadai tetichishandisa mari iyoyo. Saka maringe nezvakangoitika muZimbabwe zvokuti takapwanya tikaputsa Zimbabwe dollar 2008-2009 tikaenda kuvanhu vakaramba kuti havachadi kushandisa mari yavo. Vakutoshandisa mari dzokunze nokuti mari yavo haichagoni kuita basa rinoitwa nemari rokuchengetedza value. Saka naizvozvo takaenda kumulticurrency. Asi iko zvino takaona zvakare kuti nenzira imwe cheteyo yekutadza kunyatsobata homwe yehurumende zvakanaka, zvakaita kuti zvikwereti zvehurumende zvisumuke chaizvo, yatoti budget deficit yakatanga iyo kugadziriswa nokukwereta mari mumabhanga nokuenda zvakare pamusika wecentral bank kunotora mari. Saka izvi zvakaita kuti inflation, kukwira kwezvinhu kusumuke zvakanyanyisisa. Mukatarisa ini nguva yaSeptemba zvinhu zvaikwira ne5%, asi muna October zvakabva zvasumuka chaizvo zvikaenda pa21%. Iko zvino inflation yavo pa98%. Zvichireva izvo kuti kana mitengo yezvinhu ichikwira zvakanyanya kudai, zvokupenga kudai, mari iyoyi haichagoni kuchengetedza value. Saka ndozvakaitika zvokuti mari yokunze iyoyo yataimboshandisa yakashaya basa, nokuti hurumende nokuda kwekutora kwayanga ichiita mari iyoyo ichiishandisa kuvhara mwena yayanga yaita, zvakaita kuti pave nekushayikwa kwemari yokunze misika. Poshaya zvakare trust neconfidence mune zvinenge zvichiita hurumende kune vanhu vanenge vari munyika. Saka naizvozvo kana zvadai izvi zvaireva kuti mari yokunze iyi haichagoni kuwanika. Saka hurumende yanga yave pakaoma chaizvo pokuti kuti ibhadhare vashandi vayo nemari yokunze iyoyo zvanga zvisingachaiti, nokuti vanga vasina mari iyoyo. Ndokusaka vakabva vaita zvokumhanyamanya chaizvo kudzorera Zimbabwe dollar zvisina kunyatsotsana kuzeiwa muhurumende makare imomo, zvanga zvisina kunyatsozeiwa.
Zvii zvingaitwe kuchengetedza uremu hweZimbabwe dollar kuita kuti zvinhu zvisaomerere ruzhinji?
Hurumende yanga yaongorora nechekare kuti hazvigoni kudzorera Zimbabwe dollar tisati tagadzirisa mamiriro akaita upfumi hwenyika, tisati tadzikamisa mari dzehurumende, tisati taona kuti pave nemari yokunze kwenyika inoiswa muhomwe inonzi reserves, international reserves, inobatsira iyo kuti mari yenyu iwe neutano, iwe nevalue. Saka naizvozvo kumhanya kwatakaita uku zvinochireva kuti hurumende inofanira kuita basa nokukurumidza chaizvo kuti idzikamise upfumi hwenyika, nekuti kana upfumi hwenyika husina kudzikama, mari iyoyi haigoni kubatsira vanhu kana kuti iite basa rinofanira kuita mari kuchengetedza value, kushandiswa unit of account. Saka zvinochireva kuti vanhu vanenge vave kukahadzika, asi zvatiri kuona izvi kuti vave kupuhwa dzimari risina nebasa rose, risina zvarinotenga. Vanhu voramwa zvavakamboita 2008-2009, voramwa mari yavo iyoyo, voramba kuishandisa. Ndozvatakatava kutoona nechekare muZimbabwe munomu. Saka ndo dambudziko basa guru rinofanira kunge richiita hurumende, kunyanyanyanya kutsikamisa upfumi hwenyika nokukumisa.
Vakanyenze, imi senyanzvi munyaya dzeupfumi, muri kuona sei zviri kuitika muhurumende panyaya yeZimdollar?
Chokutanga ndikangoda kuti chiri kunyatsobuda pachena ndechekuti hapana kunyatso gadzikana kuhurumende tirikuona kuti pane makakatanwa ndokusaka tirikuona kuti mamwe mapazi ehurumende ari kutobuda pachena kuti haana kunyatso kudzwawo zvakare kuti ndo zvave kuitwa saka vakangoona zvinhu zvatoitwa vakubuda pachena vachitaura vana veyuti yezanu vari kubudawo zvakare vachishorokodza vamwe vatungamiri zvakaita vebhanga rehombe rehurumende vari kuvatawo zvakare vanhu ava vanofanira kuongororwa zvino kana paine kukakawadzana muhurumende imomo tinobuda ipopo munofunga kuti chingaendese nyika mberi here hazvifambi zvakanaka kana paine kukakawadzana muhurumende imomo zvino dambudziko riripo nderekuti kukakawadzana uku hakuchimbori muhurumende chete kunobuda nemuhurumende kuchienda kumabhizinesi kuchienda kune velabor kuchienda kune mamwe mapoka enyika saka hatisi kugona kutamba tose sechikwata chimwe chete hatisi kugona kuimba zvinobudisa ino unyanzvi tiri kungoimba zvine madhiskodhi senyika hatisi kugona kuita maonero pamwe roora remuzukuru tiri kungoti uyu ari kunanga kwake uyu ari kunanga kwake uyu ari kunanga kwake
vakanyenze kumusangano weTNF wakaitwa nemusi wechitatu garazviya hurumende yakati ichasvitsa nyaya iyi kudare remakurukota munoona here hurumende ichidududza pazim dollar
zvinonzi nyoka huru haizvirumi asi chinhu chikuru ndechekuti vanhu vanenge varatidzira vabatana ndiyo chinhu chikuru chakaitika musi wechitatu chokuti vehurumende vanga varipo vashandirwi nevashandi vakabatana vakaita chibvumirano chokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka masvondo apfuura muchayeuka kuti mutungamiri wenyika akasaina tripartite negotiating bill ikava act iyo inotaura iyo TNF act kuti hurumende haifanira kuita zvinhu isina kutaurirana nevamwe saka pakava nekushungurudzika chaizvo pavebhizinesi nevashandi vamiriri vevashandi kuti vakange vasina kuudzwa kana kunzi pfungwa dzavo dzitapwe panyaya iyoyi saka ndokusaka vakabvumirana kuti nyaya inofanira kudzoka kukabhineti saka hongu kabhineti dzimwe dzenguva handingaoni ichidududza nokuti nyoka huru haingazvirumi asi chikuru ndechekuti nyaya iyi yaendeswa ikoko saka muchayeuka zvakare kuti vevashandi vakatopa yambiro yekuti zvinhu izvi zvikasabatwa zvakanaka vanotoenda munzira vachiratidzira
vakanyenze tiri kuonawo zvakare kuti auditor general amai Mildred Chiri vakabudisa gwaro rinoratidza kuti muhurumende yava Emmerson Mnangagwa vasarudzwa semutungamiri wenyika gore rapera kusvika pari zvino muri kuita uori munoiona sei nyaya iyi uyezve ingagadziriswe sei
maonero angu ndokuti hakazi kekutanga maichiri vachiratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumapazi ehurumende mukatarisa maodhisi avo ese avari kubudisa ari kunyatsobuda pachena ari kunyatsoratidza unyanzvi hwavo hwekunyatsobudisa uori huri kuitwa dambudziko riripo nderokuti unyanzvi hwamaichiri hausi kugamuchirika nokuzadziswa muhurumende nokuchiita zvinhu zvavanenge vaongorora zviya kuti zvigadziriswe saka dambudziko ravaipo nderekuti hatisi kugona kana hurumende haisi kugona kunyatsoshanda neuori kana kuti kubudisa uori makaona veyuti zvandambotaura zviya kuti vakatotaura nema nemazita evakuru vari muzanu nevari muhurumende asi tongoona kuti hapana chinhu chakati twasa tiri kuitika mukatarisa nyika dzasumuka vana Rwanda kana kuna naChina ukangozvika kunzi waita uori paunopinda panenge pasina kunaka zvino isu tinotochengetedza uori totochengetedza vanhu vane uori ndokusaka vanhu vari kunyunyuta kuti hapana munhu achiambonyatsokubatwa achimbonyatsombovharirwa achienda kwaanofanira kuenda kujeri kunopika nenyaya yekubira nyika upfumi hwenyika saka ndo dambudziko ratinaro nehurumende yedu yekuti haisi kunyatsobata nyaya iyi mabatsirwo ainofanira kunge ichiitwa
vakanyenze takanzwa mai Chiri vachiti ivo gwaro ravo iri variendesa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission munoona commission iyi ichiferefeta nyaya iyi nemazvo here
takangoona munguva yapfuura tikatarisa maishandira anga achiita bazi anongoratidza zvakare kuti atisi kunyatso shanda zvakasimba nenyaya iyi. Saka tinongoona kuti vanhu vanongonzi vachaenda kumazitare emhosva, asi vaenda kumazitare emhosva vanongobuda vasina nyaya. Saka zvichireva kuti zvinotosimbisa vanhu kuti varambe vachingoita zvinhu izvozvo. Saka chinhu chokutanga ndechekuti tinofanira kunge tichisimbisa bazi irori kuti rive nemazino ekuti kana raruma raruma, iko zvino harisati raruma. Saka chenjedzo inodiwa munyika ndeyekuti munhu mumwe chete akambobatwa akaratidzwa semuenzaniso kunyika yose kuti uori hauna kunaka, uori hune mubayiro wahwo wakakura chose, vanhu vanoregera uori. Ndo zviri kuita kuti vanhu varambe vaine huori, nokuti mabazi acho anofanira kunge achichengetedza nyika, achichengetedza kuchena kwenyika nemabatirwo ebasa akatwasanuka, haasi kuita basa ravo nemazvo.
Mataura emizvo kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanirwa kunge ichichengetedzwa nekuremekedzwa kuitira kuti iite basa rayo, munoona here imwe mukomisheni imomo mine chido chokuita basa rekuona kuti izvo huori hwarwiswa zvachose muZimbabwe?
Haini, handiti zvangu kushora mapazi aya, nokuti haaziwo anofanira kutanga kuratidza muenzaniso. Muenzaniso unofanira kutanga kubva pamusorosoro. Mukatarisa nyika dzandati vevaziya, vana Rwanda, vana Singapore, vana China, zvinotanga kumusorosoro ikoko kuratidza kuti ini hurumende yangu haisi kumbogashira munhu anouya kana akangopomerwa chete kuti ane huori anobva angoshandwa naye ipapo. Saka nyaya iyi inofanira kunge ichitobva kumusoro, nokuti kana kumusoro kukasaratidzwa muenzaniso wekuti nyaya iyi inobatwa nemaoko ane simba, zvinopa vanhu simba rokuramba vachingoita. Zvinoita zvakare kuti vanhu vanenge vari mapazi akadai vashaye simba. Saka ndoda mudzokoratisaro rokuti mapazi akadai anogadzirwa nehurumende. Saka hurumende iri kuagadzira nekuvapa masimba, inofanira kunge ichiio pachayo ine kuratidza kuti havabvumi muhurumende yavo vanhu vanenge vaine tsvina yakadai. Iko zvino munongoona kuti vanenge vanenerwaya zvinozongonzi tichagadzira komisheni yekungoongorora. Saka zvinhu zvinongonzi kuongorora, mukangozwa muZimbabwe zvaakunzi tichaongorora kana tiri kuongorora, munozova kuti nyaya iyi yatoenda kumawere.